Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 9 Nyamavhuvhu August 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi manomwe nevana 74 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19. Amai Jane Ngwenya vanoremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vape zviuru zvitatu zvine mazana mapfumbamwe 3,900 zvichitevera kufa kwevanhu makumi manomwe nevana 74 nezuro. Vanhu mazana mana ane makumi matatu nevanomwe 437 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokutanga yokudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana masere ane makumi matanhatu nezvina nemazana maviri nevana 1,864,204. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nezviviri zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere 1,022,618. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru zana rine gumi nezvitanhatu zvine mazana matatu ane makumi maviri nevanomwe 116,327. Vapora munyika vachiita zviuru makumi masere nezvisere zvine mazana masere ane makumi maviri nevapfumbamwe 88,829. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanoti nhengo dzesangano ravo dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19 kana yaramirwa nemutoro. Asi vanoti pari zvino zviri kuratidza kuti hurumende haina dambudziko rakakura. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Seboka revashandirwi, tiri kukurudzira vashandi vese kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 kuitira kuti vashandi vazvidzivirire kumabasa pavanosangana nevamwe vashandi nevashandirwi nekuzvidzivirirawo kudzimba kwavo uko kwavanosangana nemhuri dzavo. Saka tiri kukurudzira kuti vashandi vaende kunobayiwa nhomba kana kuti vaccine yeCOVID-19 yekudzivirira COVID-19.
Sevashandirwi, muri kushanda sei nehurumende?
Izvo ndizvo zviri kukurudzirwawo nehurumende. Hurumende iri kutenga vaccine kubva kune dzimwe nyika, saka vaccine riri kupinda munyika muzvidimbu zvidimbu.
Sekunzwa kwamuri kuita, nhomba iri kuwanika herei kana munhu achida hake kubayiwa?
Pari zvino kunzwisisa kwatinoita, zvatiri kuona ndezvokuti vaccine yakuwanika nzvimbo dzakawanda, saka vashandi vese vari kwakasiyana siyana vanokwanisa kunobayiwa nhomba iyi pamwe chete nemhuri dzavo. Saka zviri kudiwa negovernment nezviri kudiwa nevashandirwi zvinenge zviri kuenderana panyaya yekubayiwa nhomba nenyaya yevaccine. Saka pane chikamu ichocho ndinoona kuti tiri kushanda zvakanaka, nokuti tiri kukurudzira zvimwe chete.
Ko seva shandirwi zvii zvimwe zvamuri kuitawo panyaya yekuti nhomba iyi iwaniko yakawanda Dr. Murefu nekuti katirikuziva kuti hurumende iri kuti iruda kubaya vanhu mamirioni gumi zvichireva kuti panoda nhomba ingatosvika iyo mamirioni makumi maviri sezvo munhu achibayiwa kaviri sevashandirwi matangawo kutenga here nhomba muchibayawo vashandi mumakambani
vashandirwiwo vakatotaura kuti ivo vari prepared kutenga mamwe mavaccine kana hurumende ichida kuti ibatsirwe kuti mavaccine atiwande asi pari zvinezvi tiri kuona kuti hurumende yakaisa mari yakatiwande pamavaccine pakutenga mavaccine saka tinoona kunge hurumende pari zvinezvi isina kunyanya kuremerwa nekusupplya mavaccine nokuti ari kuuya saka tinodaira kuti chirongwa chevaccination program chicharamba chichienderera mberi zvigobatsira vashandi vashandirwi nehurumende mazvita
mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vange vari panhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Hurumende yaremekedza amai Jane Ngwenya neugamba hweZimbabwe. Amai Ngwenya vakashaya nemusi wechina muchipatara cheMater Dei kuBulawayo mavakange vachirapiwa. Vakange vave nemakore makumi masere nematanhatu 86. Kuremekedzwa kweugamba kwaamai Ngwenya kwakaziviswa neZuro Sondo Masikati apo munyori anoona nezvokufambiswa kwemabasa muzanu PF vaObed Mpofu vakataura kuvatori venhau vari pamuzinda waamai Ngwenya kuUmzingwani. Vakarwa hondo yerusununguko vaMax Nkandla vaudza Studio 7 kuti amai Jane Ngwenya vanokodzera kuremekedzwa neugamba nekuti vakange vakashinga izvo vanoti zvakaonekwa mumabudiro avakaita kubva muZimbabwe vachienda kuhondo.
Tinorangarira kunyanyo sei nzira yakabuda nayo iyo yaioga iyoyo inotopedza nokuti kana varume chaivo havana kuigona kuita kubva mukati menyika yemuno nechimudhudhudhu saka tinozvikudza inzira yakaratidza kuti munhu akanga akazvipira panyaya dzematongerwo enyika kusunungura vanhu vatema kubva kumaoko evachena saka naizvozvo tinozvikudza tinotenda.
Mashoko amungada kutaura zvikuru kune mamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika ndeapi?
Deno ese anamai varimo nhasi ngavamirewo pachokwadi nokuti zvimwe zvese tingazvitaura asi nzira yaakabuda nayo akazvipira haakada kuti amire pachokwadi kubva ipapo kusvika iye nhasi havachisipo pamusoro penyika kukura nokukwegura asi Deno vanhu vaigara zvino ugare Deno Mwari akangoti vanhu vangoitawo sesimbi chero iyo simbi wanenoora asi akagona kuchengetwa naye Mwari kusvika pazuva kana kuti pamakore vaari nhasi saka tinoona sokuti nyika ngaizvigamuchire kusave nevanonyunyuta vamwe varume vakaenda nenzirawo dzakasiyana siyana uyu akaendawo nenzira yakasiyana siyana haana kumbomhanya achienda nokunana Botswana nekupi asi wakatonyanga nzira kwete nomusango asi akatoenda nezvimudhudhudhu saka iro izvozvo zvoga zvakaratidza kuve ushingi pazero raanga ari hurumende yakanga iripo yakadedera yakunzwa kuti ndo nzira yafamba nayo vazhinji kwazvo ndofunga vakatoshungurudzwa vari vachena kubva vachena mapurisa kana kuti masoja acho kuti munhu aigobuda sei nenzira yakadaro saka iwo huya hugamba tinozvirangarira kuzvipira ndokuratidza ushingi nokuzvipira munyaya dzematongerwo enyika ndingati zvakangodaro vasvika kunze kwenyika uku amai vedu ava havana kumbotarisa mashure vakaenda mberi mukuoma mukurwadza svika vadzoka mukati menyika Jane Ngwenya ane kodzero yehero status
avo vange vari umwe vevakarwa hondo yerusununguko vaMax Mkandla vari parunare neStudio 7 tichienda pamepo tange tisati taziva zuva rikuchengetwa kwa amai ngwenya. Sangano remakereke munyika reZimbabwe Council of Churches rinoti pane hurongwa hwekuita musangano mukuru hwekukurukura pamusoro pekuti kutapuriranwa kweCOVID-19 panguva yekuchengetwa kwevafi kungatsikiswa sei. Izvi zviri kuuya mushure mokukwira kwehuwandi hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika nekumaruwa, uyewo kukwira kwehuwandi hwevanhu vari kufa neCOVID-19 munyika yose. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vamwe vanotarisirwa kupinda mumusangano uyu, uyo vanoti uchiri kurongwa, vanosanganisira vamiriri vanobva kuhurumende, vemakereke nevanochengeta vafi kana kuti funeral homes nevamwe. Tabata mufundisi Mtata tikatanga nekuvabvunza pamusoro pemafambiro ari kuita mabasa nezvirongwa zvokubatsira vanhu zviri kuitwa nesangano ravo reZimbabwe Council of Churches mudunhu reMasvingo.
Zvirongwa zvedu zvinenge zviri kufamba zvakanaka chose, vahwande kuMasvingo province kwatanga tiri. Ngatichi pa vanhu zvekudya, takapedzisa kupa vanhu kwagutu nekubikita, asi tiri kugadzirira kuti panotanga November totanga zvekare kupa vanhu zvekudya kunzvimbo idzodzo, nenyaya yekuti nzara ndopainowanza kutanga kubva muna November kusvika muna March April. Saka chirongwa chedu zvinochakamira nenyaya kuti kana pane vakakoa, vanofanira kunge vakakoa zvekuti zvinovabatsira kusvika panotanga kuna na November ikoko.
Muri kubatsira mudzvimbo dzipi mudunhu iri?
Tiri basa ratanga tichiita kunzvimbo yekugaha kubikita uko yanga yakanangana zvikuru ne yatinoti Food for Assets, kana kuti tinenge tichipa vanhu zvekudya asiwo vachivaka zvinhu zvavanoshandisa munzvimbo yavo. Kunharaunda iyoyo vanhu vanga vachishandira zvekudya vanga vachigadzira mahombe kombe edhamu ravanoshandisa kurima murivo, vachiita kuti mavhu anokukugwa nemvura asapinda mudhamu iroro kuti richengeteke. Saka ndorimwe rebasa ranga richiitwa ikoko.
Ko pamogensta mission muri kubatsira sei? Chii chiri kutora nzvimbo?
Kumogensta tiri kuvaka panzvimbo inogara vana mai vakamirira kupona, kuitira kuti pavanopinda kunopona vanenge vakachengeteka, uyezve vanenge vane mvura yakachena, nenzvimbo yavanenge vari inenge yakashambidzika zvakanaka vawande.
Mungati vanhu vangani kana kuti muringani dziri kubatsirwa nezvirongwa izvi mudunhu iri?
Urongwa huwanga hwakanangana nemhuri dzinosvika zviuru mazana matanhatu emhuri dzanga dzichibatsirika kunzvimbo iyoyi, asi broader beneficiaries eproject yekugaha kubikita mavillage akati wandei ari kubenefita kubva kuchengetedzeka kwedhamu iri, nokuti rinosevha mavillage anosvika kuma 15. Saka i project inobatsira macommunities akati wandei. Kumogensta urongwa hunobatsira catchment yeMogensta yakakura kudarika Masvingo, nenyaya yekuti vamwe vanhu vanouya kuzorapiwa kuMogensta Hospital nevamwe vanouya kuzopona kuMogensta Hospital vanenge vachibva kunzvimbo dziri kure, asi vanenge vaita macomplications muprovinsi yese vazhinji vanonongo vanogona kuuya ikoko kuMogensta kuti vazobatsirigwa ikoko.
COVID-19 iri kukanganisa sei basa ramuri kuita iri, uye muri kuitei kuona kuti chirwere ichi achikanganisi zvakanyanya basa renyu nevashandi vamunoshanda navo?
Hongu uripo urongwa hwakanganisika nenyaya yeCOVID-19, asi nenyaya yekuti zvinhu zvizhinji zvatiri kuita zvakatarisana neemergency, zvinotipa mukana wekuti tirambe tichienda kumberi nazvo, asi zviripo zvimwe zvamira, zvimwe zvaka zvatiri kuita zvatisingagona kuti vanhu vaite vakatarisana zviso nezviso vanhu vari kuita vari tichishandisa masaisai nezvimwe zvakadaro pamazuva mashomanana ari kutevera aya tinenge tine musangano wakatarisana ne COVID-19 tichibatanidza vanhu vechitendero hurumende nevamwe vatinoshanda navo zvikuru vanoita vema funeral companies kuti tionesane kuti tingaita sei kuti kupararira kwechigwere kusaitika zvikuru panguva yatinenge tichiviga vanhu vawande.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kumberengwa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. NewZimbabwe.com rinoti mukuru wehofisi yePolitical Actors Dialogue, Pollard, amai Virginia Mabhiza, vanoti vari kutambira matsamba kubva kumapato anopikisa mazhinji anode kuva nhengo dzePollard. Amai Mabhiza havana kutaura kuti mapato aya ndeapi, asi vachiti mapato aya haana kukukwidza musarudzo dzemuna 2018. MuNewsday, gurukota reAmerica rinoona nezvematongerwo enyika mubazi reState Department, amai Victoria Nuland, vanoti Zimbabwe yave nyika iri kudzikira uye isati ichaenzaniswa neZimbabwe yemumakore ekuma1990. America inoti izvi zviri kukonzerwa nekuondomoka kwezveupfumi munyika pamwe chete nekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Izvo vanoti zviri kutadzisa kuti pave nekudyidzana kwakanaka pakati peZimbabwe neAmerica. Mugwaro rabudiswa paTwitter, hofisi yesangano reUnited Nations muZimbabwe inoti iri kushushikana zvikuru pamusoro pekufa kwemwanasikana Memory Machaya, uyo akashaya achiedza kubara mwana. Memory akange aine makore 14. Izvo zvinonzi neUnited Nations zvinofanirwa kuongororwa pamwe chete nekusabatwa zvakanaka kwevanasikana vari kuororwa vasati vabva zera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani, mangwanani vashamarare vose paStudio 7. Ndiri kungotaura pamusoro pamashoko avanyashanu okuti hurumende ngainyevenutse mitemo yelockdown zvichienderana nokuti abayiwa nhomba dzose ndiani, ngaaende anotengesa, ngaaende anotenga. Vanyashanu, zvinoita sokunge muri kupota muchikangamwa. Kan hurumende yedu haizoshandisa izvozvo chero mukati ngavaite saizvozvo kuti vatarisa kuti vabayiwa ndiani. Nokuti chinoitika munongoziva hurumende yedu kuti huri hwagara huchingovapo zuva nezuva. Tarisaiko zvino takachema ende tiri kuchema nemapostori kwaKwamarange. Asi zviri kuita zvokuti tiri kutaura mapostori wokuZambia. Hurumende yakaisa matanda munzeve. Saka nyangwe mukati wanzi vakapaiwa ngavadai kana kuti ngavadai, still inongori nyaya yekuparadzira chirwere. Hapana zvazvinenge zvichireva, nokuti mukati mavakabayiwa imomo munenge makapfekeravo namapostori aya atakachema nawo kuti ko hurumende inoti kudii nawo ichimarega achiungana kubocha. Saka hazvina zvazvinoreva. Zviri nani kana zvimwanzi nyika yakavharwa, nyika ngaivharwe zvigume zvakadaro. Tatenda.
Makadi zvenyu vashamarari veStudio 7, vana mukoma Tanonoka nana Sister Mafe nana Jonga Kandimile navose vandisina kudoma nemazita, ndinokukwazisai mumbiri yeropa rekwayana. Ndinoshamisika na vajamaya muduri vanotora dzimba vachitengera vaimbi asi apo vanonga itaura kuti ndo miriri kana kuti kutungamiri wezvirema Yesu vacho ndosaka ndichitaura nezita nekuti ndini chirema chacho hapana kana chatinacho kuti vakutora dzimba vachipa vane dzimba kuwedzera gumipazana saka isusu uchimizi hatina mumiririri kana iye mumiriri achipa vanhu izvezvi kana pekupema vanhu vamwe vangu vasingaoni vari kuvata murenje izvezvi vakagara pakaduma vanopema vaya padhuze nepamashopu pake bati izvozvo hazvifungi anopa vanhu vana vacheso vane dzimba vanopa vose vaakapa dzimba achipa vanhu vanofamba isu zvirema tichishava kuti totangira papi arume nyika yachona iyi haigariki kana ikange yakadai ndatenda hangu
ngakwazoyanokumajonga anakamatanonokawande chimo changu chihombe chiri pasarudzo dzira kuitwa 2023 dai zvaibvira zvazvo mapato anopikisa avagara pasi nezeke yatotaura kuti gore rinouya ndorovhotwa maMP rogore rinouya iroro ravhotwa maMP then maMP opinda muparamendi opinda mubasa 2023 toza kuti takungofesana napurezidendi chete toza kuti takufesana napurezidendi timbonyatsa kuona kuti pari kubirirwa ndepapi zviri kuvhiringika papi nekuti maballot papers ayakazinda akawanda kavari kubva wana mukana wekubirira saka iti maMP nemakansiras vanofanira kungovhota musi umwe chete mavhoti avo ongoverengwa mumwe nomwe MP ozira kwakaregistra kuti ndiko kwandira kunge ndichimirira ikoko oziza ikoko sezvinongotwa makanzura ane makanzura avaverenge paredhiyo ongotiwo MP azwinira ikoko ongoziva kuti ndiye ari kupinda pabasa zvakachena nekuti zvinotooneka zvega kuti kubirira kuripo nokuti ukatasa makanzura anotonzi ahwine ndi achihwina zvekuwa asi kumaMP zvozotanga kuvhiringika
makadii ana mukoma jonga ndine wenyu muteereri wamazuva ose ndizuva ichinge chiuru sandawana apo ndine zvikumbiro zvangu zviviri kuti kune vabayi vecovid-19 dai vambowedzerwawo mari nokuti basa ravatarisana naro iri kana munhoroondo arimo kuti kune vakamboshanda saizvozvo ndoenda hangu panhawi ekomiti yarongwa iyi nezanup f ivo ngavadzikame avo vari pasaidhi vemdc yavo hapana kana chavanohwina kuno kumaruzevha kuno kwatiri isu tiri isu vacho vari kusovhelele masvingo sandawana chinge churu ndoo maruzevha acho yawo ezanup f havana mukana vahwini pane mumwe mutauri akamboti vachamisa ngavanopfuurira imba wani kuruzevha hatina kumbowa mhinduro ipapo pane zvaanga aizama kutaura kana kuzama kuona munhu iyeye asi haa tinoti havana kana do havana kana chanzi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mitambo yemaolympics yakapetwa zviri pamutemo muguta retokyo japan nezuro svondo mitambo iyi yakaitwa panguva yakagozha pamusoro pedenda recovid-19 semakore ose america yakakohwa mhinduro zhinji kupfuura dzimwe nyika america yakawana mhinduro 113 35 emhinduro idzi ari egoridhe pamhinduro america yakateverwa nechina yakatora mhinduro 88 kuchizotevera russia iyo yaishandisa zita rekuti russia olympic committee mushure mekutemerwa zvirango kwenyika iyi pamusoro pekushandisa mishonga inobatsira vatambi chizvarwa chezimbabwe chinofarira zvemutambo vatawanda dzokora vanoti kunyange hazvo chirwere checovid-19 chakakanganisa zvakawanda mitambo yakaitwa zvakanaka uye America yakaratidza unyanzvi hwayo semakore ose. Vanoti Africa zvikuru Zimbabwe ine zvekudzidza zvizhinji kubva kuvatambi veAmerica.
Masvondo mairi apfuura aya vanhu vakambozorora kufunga nyaya yekufirwa kwatiri kuitwa neCOVID-19. Uko taitarisa zvaiitika kuJapan kwaiitwa maOlympics. Aifanwa kunga akaitwa gore rakapera asi akakoniwa kuitwa gore rakapera nenyaya yeCOVID-19.
Chii chakaitika makaonei vadzokora?
Takaona United States of America haiwa ichiita mashura semakore ose yakatungamira pakutora menduro dzakawanda ichiteerwa mugotsi mayo nechina. Nyika mbiri idzi dzinogara dzichikwikwidza makore ose.
Ko kuAfrica kwakabudei?
Takaonawo zvakare kuAfrica nyika inogara ichitora menduro dzakawanda, nyika yeKenya, aiwa vaimhanya, kwakamhanyiwa, varume nevasikana vekuKenya vakamhanya zvainwisa mvura, zvaifadza, takafara tichiona vachikunda, vachitorawo magold medal akati o. Kwedu kuSouthern Africa uku, hatina kunyanya kusara zvakanyanya, nekuti takaonawo South Africa iripo pamusoro ipapo yakakwanisawo kuwana menduro akati o. Botswana chaiyo yakatowanawo menduro dzayo, vakomana vayo vakamhanya mu4x400 relay zvainakidza chaizvo, ndaingoombera pavaimhanya zvainakidza. Namibia yakawanawo zvakare menduro yayo, zvinova zvinofadza vakatimirira seSouthern Africa.
Ya tinoti old country yakakwikwidzawo zvakadini?
Zimbabwe, hey. Hatinga shore vedu akagona. Tine musikana wechidiki anova musikana ndiye wekutanga panyaya dzekudidaids, akaenda ikoko akano tuwina zvaifadza chaizvo. Hakuna mumwe wandingati akakwanisa ku tuina zvaakaita iye muZimbabwe tisinga verengere Kest Coventry. Ndofunga ndiye akutopinda pachigaro cha Kest Coventry. Musikana anonzi Donata Katai akatuina zvaifadza, zvekuti akatopfuura nguva yake yaanotuina ari kumusha nekumwe kwaakambotuina. Saka tinomukorokotedza Donata Katai nevamwe vose veZimbabwe vaka pinda makwikwi eOlympics. Kutosvika kumaOlympics kwacho ikoko tinozvikudza chaizvo.
Zvii zvingadzidzwa kubva kuAmerica munyaya dzezvemitambo yakaita seiyi?
Tinongoti nemakore ari kuteera aya, dai vanhu vedu vachinyatsokwanisa kudzidziswa nekugadzirirwa zvakakwana, vachipihwawo anonzi maincentives akatikwirei, ndofunga tinoona tichizokwanisa kuti vana veZimbabwe vanga vachibuda vachinokwikwidzawo kumaOlympics vachidzoka nemenduru. Asi tinozvikudza zvakaitwa naivo vakaenda vakanotimiririra vakasumudza mureza wedu weZimbabwe.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu 41 nevana 74 vakafa neCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Sangano reEmployers Confederation of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzakagadzirira kubatsira hurumende kutenga nhomba yeCOVID-19. Amai Jane Ngwenya vanoremekedzwa neugamba hweZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.